manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kukadzi 26 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wega wega mutsvodzo unenge aine kadhi yake hazvinei nekuti izvo une unogara mukati kana kuti pamwe unogara kumba yako inzinzi kadhi rako rekuti uri mutsvodzo uri mupurisa ndiwo rinokubvumidza kutenga mumashopu imamo.
Dare remakurukota roronga kutengesera mauto nemapurisa chikafu nemutengo wakaderera kumakamba kwavo.
Ukaona hurumende ichiti yakungotarisa mauto chete kana kuti yakungotarisa vapi chete, zvinhu zvisina kunyatsa kupa chimiro chakanaka. Kunenge kutya kuti kungangoita kuu kana kuti kungangoita chii.
Asi vanopikisa vanoti hurumende iri kuvhunduka chati kwatara. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reWuhan kuChina kwarura chirwere checoronavirus chotaura neStudio 7 nezvematambudziko avakatarisana navo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare remakurukota nhasi rabuda nechisungo chekuti mauto nemapurisa vapiwe mukana wekutenga zvinhu zvine mutengo wakaderera muzvitoro zviri mumakamba avo. Hurumende inoti yaumbawo homwe yekuti vashandi vayo vakwanise kukwereta mari nemutero uri pasi pasi. Vamwe vanopikisa nevanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti zviri pachena kuti hurumende iri kutya kupidigurwa nemauto zvakaitwa vaimbova mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa.
Izvi zvabuda zvichitaurwa negurukota refinance. Iyi nyaya yabuda nekutarisa kuona kuti massive savings atingati vanoshandira hurumende nyaya dzekuti vari kuneseka zvikuru kuwana zvatingati zvikwereke zvikwereke zvavanotora kuti vagotutsira pamwe mari yavo pamwe zvinenge zvakwana kuti mhuri dzavo dzifambe dzigare zvakanaka. Naizvozvo zvakakosha kutarisa kuti vanhu ava havangobirwi nevari pamusika mutema. Saka naizvozvo nyaya yabuda negurukota refinance iri kuona kuti paitika inonzi mutual service savings fund, civil service mutual savings fund, iyi fund yekuona kuti maemployees egovernment ese oita kamari kavo inzira imwe yekuti vanhu vasevhi. Kana waisa mari yako imomo wochionawo kuti unogona kunotora chikwereti, chikwereti chinenge chine mutengo wakaderera. Saka zvakadarozvo iyi kana vari memba yeiyo yandataura civil service mutual service fund zvoreva kuti zvinove nyore kuti vatorowo chikwereti vachiita zvavanga vachii kana kuti unotenga within that containment vavanenge vari mumasoja imomo kana mapurisa kana murima wega wega musoja unenge aine kadhi yake. Hazvinei nekuti izvo une unogara mukati kana kuti pamwe unogara kumba yako inzinzi kadhi rako rekuti uri mutsvodzo uri mupurisa ndiwo rinokubvumidza kutenga mumashopu imamo. Izvi zviri kushandwa pamwe chetepo nemasailo shops ari kuisirwa munhu wese nekuti tinoziva kuti vese macivil servis vese vari kushupikawo vari kutambirawo mari dzisina kuvakwanira.
Ko vamwe mai Mutsvangwa vanoti izvi zvinenge zviri kuitwa nekuti hurumende iri kutya kuti mauto anogona kuzopidigura hurumende nekuoma kwaita zvinhu zvaakungoitirwa mauto vamwe vachineseka.
Vanhu havangarambi zvikusiri, munhu ane pfungwa anongofunga, asi hazina kutanga kuitwa muZimbabwe chete zvekuti hanzi majoja anonzi agadzirwa imba ati vatekugara vapuhwa kana hospital chaiyo kana kuti vasuha matinidzi ezabva vanogara vapuhwa vashop zvinhu zvinoitwa all over the world.
Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tina divi ratinorerekera, tabatawo mutedzeri wemunyori anoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika mubato reMDC vari seneta vaDouglas Monzora.
Takagara tichitaura kuti maconditions evashandi vehurumende vese haana kumira zvakanaka, kusanganisira mauto, mapurisa nevazhinji vanoshanda muhurumende. Asi chinhu chikuru ndechekuti havazi ivo vega. Kune nyaya yematicha, kune manesi, kune madokta, kune matechnicians, kune mageneral hand anoshanda muhurumende. Tochizoti kune vanhu vasingashandi muhurumende, vasingatoshandi zvachose, vane urombo ihwohwo. Saka kana tichiti isusu takugadzirira mauto chete, ndinoona senge zvinhusina kunyatsa kumira zvakanaka. Ngatigadzirirei mwana wese weZimbabwe. Kune vanhu vasingatoshandi munyika muno vari kunonga svosve nemuromo. Kumaruzevha kwatinobva uku vanhu vari kutambura zvikuru, nyika yedu yapinda urombo. Chiri kukanganisa hurumende ndechekuti inongotarisa chete kuti taakupa masoja kana kuti taakupa mapurisa, izvozvo kurwisanisa masoja nevana veZimbabwe. Mwana veZimbabwe wese ari kutambura.
Saka semaonerenyu poitwa sei apa?
Saka kana kuchinzi kwakuitwa subsidy yefood, zvichireva kuti kuderedzwa kwemitengo, hurumende ichizobhadhara zvimwe, ngazviitirwe munhu wese. Vari kumapurazi vakapiwa minda waya waya, hakuna chitiko chakabuda. Komandi gore rino haina kumbopa vanhu zvinhu. Saka munhu wese weZimbabwe ngaaonekwe, munhu wese murombo ngaaonekwe, kwete kuti totarisa one department chete. Izvozvo zviri wrong.
Chingava chikonzero chei chaizvo chingapa kuti hurumende ide kutanga kutarisa ivo vechiuta?
Kunenge kutya mauto acho. Ukaona hurumende ichiti yakungotarisa mauto chete kana kuti yakungotarisa vapi chete, zvinhu zvisina kunyatsa kupa chimiro chakanaka. Kunenge kutya kuti kungangoita kuu kana kuti kungangoita chii. Asi chikuru chiripo ndechekuti vana veZimbabwe vari kutambura, ende vari kutambura vese. MuZimbabwe muno mune vanhu 13 million. Pa 13 million ndingatoti more than half kana kuti 9 million vanhu vari kutotambura zvikuru.
Mutedzeri wemunyore anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC vari seneta vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Kanzura weZANU-PF muChinoyi vaVosta Mashevedzanwa nevamwe vavo vapfumbamwe vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana nemhosva yekurova mupurisa nemusoja avo vaida kuvasunga vachitengesa mari mumugwagwa zvisiri pamutemo. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vachipa mutongo wavo nhasi, mutongi weDare muChinoyi vatapiwa bhanda. Vanoti vaMashevedzanwa nevamwe vavo vanoti vaDesire Mwarukira, vaFelix Gonesi, vaNjabulo Ndlovu, vaGreta Nyarukokora, vaSimbarashe Tafumanei, vaKudzanai Samuel, vaMelus Ndlovu pamwe navaBlessing Nyango, avo vanga vakatarisana nemhosva mbiri yekurova mupurisa nemusoja uye yekuramba kusungwa vabatwa nemhosva mbiri idzi. Vabva vatongerwa kugara mujeri kwemakore mana. Asi mutongi azobvisa mwedzi mitanhatu pamhosva imwe neimwe, zvichireva kuti vachanopika makore matatu chete. Musoja nemupurisa vekurohwa ava vanonzi vainge vaenda kunosunga vanhu vanotengesa mari pamukoto panzvimbo inozivikanwa nekuti 24 hour. Zvinonzi hurumende yainge yaparura urongwa hwekushandisa mauto ekudivi revasori kana kuti military intelligence nemapurisa kusunga vanhu vaitengesa mari pamukoto ava. Asi gweta vamwe vasungwa ava vachungamira ichamutsa vanoti vachakwikwidza mutongo uyu kudare repamusoro.
Hapana zvatikaita nemutongo asi zvatinoita isu magweta tinoshanda nekutumwa. Client yedu yatiudza kuti tipfuure mberi tiende kudare High Court. Tinoita appeal yatinozi appeal pachirungu against both the conviction nesentence yacho. Tofuura mberi nekuti hatinogutsikana nechi nemutongo. Ndozvatova neclient yedu izvo. Saka chaa tipfuura mberi izvo tinogadzira mukubasa yekuti tiende kudare repamusoro.
Sezvo vavashevedzanwa vakabatwa nemhosva uye vari kanzura vachamutsa vanoti izvi zvave kureva kuti munzvimbo yavo mave kutofanirwa kuitwa sarudzo dzeby election.
Then in terms of maruz awadira haufani kuva necriminal record. Now you don't have the record, then you see what
Mutemo wasarudzo unoti kana kanzura akatongerwa mwedzi inodarika mitatu anobva amira kumirira wadzi poitwa sarudzo dzemaby election. Asi mukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vaAustin Ndlovu mudunhu reMashonaland West vanoti hapana zvavanoita pari zvino kunze kwekunge vaziviswa nemukuru wekanzuru.
Neza uyu atove neimwe code of conduct yakumubata manje. Designing that it becomes the vacancy. Totonyorerwa kuno kuita mbeya 4. We declare the casual, the vacancy casually the vacancy. Saka you can declare picture kuna TC.
Nengo yeMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa ichigara muward 11 vatendai musonza vati vanotambira mutongo uyu uye unoratidza kuti Zanu PF inoda zvezvibhakera.
Zvamuridza izvo pachena kuti vari violent havati MDC alliance dere Zanu PF. Nekuti mutongo wapo une chekuita nekurova ma security officers dehurumende vachipomushure mamasene kuita basa ravo.
Asi veZanu PF vanoti veMDC vanotambira mitongo yematare kana isiri kuvasungirira chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Poita kusawirirana pakati pevagari vemasvingo nekanzuru yavo zvichitevera kuburitswa kwemashoko ekuti kanzuru yakumbomira kuita mamwe mabasa akakosha mudhorobha iri nekuti yave nemavhiki matatu ichishaya mafuta edizili ekufambisa dzimotokari. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Chidzibitso ichi chakaitwa namabharani wedhorobha iri Engineer Edward Mukaratirwa nezuro. Kanzuri ichambomisa kutakurwa kwemarara, kufambisa kwenhakura varwere kana kuti ambulance pamwe nemotokari inodzima moto uye kuendesa vashande vayo kunogadzira masuweji nemapaipi emvura anenge adhuka mudzimba.
Tava tingati seMasvingo City Council tava nevhiki dzinokwanisa nhatu tichizama kutsvaga dizi mumarket tichirishaiwa. Saka izvi zvaita kuti atingati maminimum stock levels edu aya azoita run out. Saka ike zvine zvitanga tasvika pachinhano chekuti chero even kuti tikwanise kupa mota dzedu dzinosenga marara kana mota dzedu dzinodzima moto kana maambulance edu fuel yemhando yedizili tanga tisisina. Asi kuti zvazvinoreva ndezvekuti kana tikashayiwa fuel market, zvazvinoreva ndezvekuti macritical services akaita sekutakurwa kwemarara, akaita sekuatenda masuwa blockages, akaita sekuatenda maaccident scenes, akaita also sekutakura varwere nemaambulance edu zvinenge zvava compromised.
Mashoko aya agamuchirwa nekunyunyuta nevagari vachiti kana kanzuro yadai zvinoreva kuti yakoniwa basa uye zvinogona kukonzera kupararira kwezvirwere mudhorobha ragara rine dambudziko remvura. Mugari wemumusha wemustaff quad 2 vaRichard Munyene vanoti kanzuro inenge yaisa upenyu hwevagari parumana nzombe nekuti zvirwere zvakawanda zvinogona kupararira.
Edo aninga tori munjozi yezu kwele sakasiana siyana nukuda kwe tina ya tinge tau garatina ayo mzimba wezu kusina futi mvura tinotoza nganezu kwele zana kolera wana taifo itaka te tori muda mzikori singa itaka kanzuro nga yao nesuku itanguwa ilipo.
Mumwe mugari wekuru Jeko va Maxwell Zenda vanoti kana kanzuri yamira kuita zvose izvi zvinoreva kuti yavharwa nekudaro vakuru vayo nevashandi vanofanira kumira basa nokuti vakonewa
zvazvinoreva ndezvekuti ari kutaura kuti maresidensi abvumiri kubhadhara mari yemabills zvesinhu zvinoti propera nekuti kana vachiti havana imwe alternative yekuti vatakure marara kana kuti vapa padhuka kana kuti mvura yaita zvakati zvakati ndavabvari kana kuti zaina iyo the whole council ndozvinoratidza kuti havatadza kuadministra. Ndavarege kuti zviri kuitwa kuHarare ndozvatinoita kunono. Harare nemasungo zvakatosiyana. We separate entities, but they are all council.
Veisangano rinomirira vagari vemasungo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA vaanoziva muguti vanoti kanzuro haifaniri kusvika pakushayisisa mazano ekuwana zvikwanisiro zvebasa nekudaro inofanira kuita musangano nevagari kuti ipiwe pfungwa dzekukunda dambudziko iri.
Vanoratidza kuti vakundikana nekuita basa rekanzuro rekuita zvinoda vagari. Zvavatinobhadharira mari sevagari.
Meya weguta remasvingo vakore nemaboke vati dambudziko iri riri kuvashungurudza asi vari pakati pekukumbira hurumende kuti ipe makanzuru dhiziri kubva kukambani yenyika yenoxim kuti vasamire muzviteshi zvemafuta izvo zviri kunetsekawo.
Fuel iriwo basa guru rinoita kuti service delivery fund taachitongokumbira kugovernment kuti tidzokere kumasure zvataiita kare zvokuti government yaitipa fuel direct ichibva kunoxim zvisingazvizvaiva zvichitipa kuti tiwane fuel panguva yataifa inofanira kuti tiiwane iko zvino dambudziko rataanaro kuti tinondomirira pamafilling stations ende tine chipuwa riri limited saka service delivery rinenge ichiaffectika saka tinongokumbirawo kuna kucentral government kunyanyanya kuministry yedependent ministry kuti tigadzirisirewo nyaya yekuti malocal authorities atorere kunoxim fuel.
Vamaboke vatiwo magaraji ane mafuta ekufambisa dzimotokari ari kutengesa nechikero chemari yepamukoto uye kanzuro haibvumirwe nekutenga kumagaraji aya. Vaenderera mberi vachiti magaraji avanotenderwa nemutemo kutenga mafuta aya ave nemavhiki akawanda asina. Vatiwo vachaedza kusimudza nyaya yekugungano remakanzuro reEben Councils of Zimbabwe kuti vaone kuti vangaite sei sezvo makanzuro ose asangana nedambudziko iri. Gurukota rinoona nezvematunhu munyika vaJulai Moyo vati vange vari mumusangano pavabatwa kuti vatipe pfungwa dzavo padambudziko iri riri kusangana nemaguta akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vazivisa kuti vachaita musangano nevatori venhau manheru ano pamusoro pechirwere checoronavirus icho charura pasi rose, uye musangano uyu uchapindwa nevamiriri veboka rinoona nezvezvirwere reUnited States Center for Disease Control. VaTrump vachoropodzawo masangano enhau nemaburitsiro aari kuita nyaya yechirwere ichi. Mumwe mutambi wegymnastics wekuSouth Africa, Kathleen Rosenkrantz, ari kutarisira menduru yegoridhe nemumwe mubairo, anoti ari kuda kuisa mutambo uyu pamusoro-soro munyika yake. Nengo dzebato rema Democrats dziri kuda kukukidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica nezuro dzakashora zvikuru mumwe ari kutungamirira musarudzo dzebato rawo vaBernie Sanders mugakava rakaitwa usiku vachiti vaSanders avo vanozviti vanorwira utongo wejekerere vanokundwa musarudzo navaTrump vachamirira bato rema Republicans. Sarudzo dzemuAmerica dzemutungamiri wenyika dzichaitwa munambudzi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeEgypt vaHosni Mubarak varadzikwa nhasi kumarinda ekuHole Polis uko kwavakagara munguva yavo yose yekutonga kusvika pavakazoshaya. VaMubarak avo vachemwa pachiuto vakashaya nezuro nemusi wechipiri mune chimwe chipatara chiri muCairo, guta guru renyika iyi. Mutumbi wavo uyo wanga wakatakurwa nemauto uye boksi ravo ranga rakaiswa flag kana kuti flag yenyika yavo vaendeswa kumosque uko kwaitwa minamato vasati vaenda kunoradzikwa. VaMubarak vakazobviswa pachigaro muna 2011 mushure mekuratidzira kwakasimba kwemazuva gumi nemasere kwainge kwaitwa nevanhu vanogara munyika yavo. Kuti tizeye nezverufu rwavo uye kuradzikwa kwavo, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora nyadzi zvematongerwo enyika vakazvimirira vaCharles Mutasa.
Tingangoti izvi zvinoratidza dambudziko rine vatungamiriri vazhinji vari muAfrica. Ndoona sokuti muno muZimbabwe takaitawo dambudziko rava Mugabe kuvigwa kwavo pachingoitwa makakatanwa kusvika vazovigwa kumusha vasingavigwi kuHeroes. ZvaMubarak zviri kuenderana nokuti mabudiro avakazoita pachigaro nekusava neukama hwakanaka nehurumende yakatevera mushure mavo. Izvozvo zvaita kuti vazongowana ruremekedzo rwechiuto vasingawani remekedzo yenyika yose yavaifanira kunge vachiwana tichitarisa nguva yavakanga vari kutungamirira Egypt.
Izvii zvamungataurawo pamusoro peutongo hwavo tinoziva here kunzi hafana.
Ichokwadi kuti vaiva nedambudziko zvikuru sei nevanorwira kodzero dzavanhu nevaida kuti nyika inge ichitongwa neutongi hwechekerera. Saka izvozvo zvakaita kuti upenyu hweruzhinji huome. Vaingonakirwa nekutonga kwavo vanga vari vaya vanga vachityidzana navo kana kuti vaiva musangano mupati yavaitungamirira. Saka izvozvo zvaita kuti nyika yakatozoti kubva kwavo vazhinji vakapembera. Saka izvozvo zvinobvisa kukosha kwehugamba kana kuti utungamiriri hwavo muEgypt.
Pane zvidzidzo here zvingadzidzwawo nevamwe vatungamiri vachiripo muAfrica pamabatirwo aitwawo rufu rwavaMubarak?
Hongu, zviripo pakuti chidzidzo chikuru ndechekuti medzisiro inokosha kupfuura kutanga kana kuti zvinhu zvingaitwa pakati apa. Saka vatungamiriri vazhinji vemuAfrica vanofanira kutsvakawo kuti vasiyewo rekodhi yakanaka kana kuti vave nezvinotaurwa kupupurirwa zvakanaka nevanhu vavo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaCharles Mutasa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reWuhan muChina, muzvare Blessing Chirima, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kwavari sezvo zvekudya nezvimwe zvekushandisa zvave kudhura uye ivo nevamwe vachiri vakavharirwa mudzimba dzavo senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Chirwere ichi chinonzi chakatangira muguta iri uye mune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza muguta iri zvinofungidzirwa kuti zvinodarika na matatu ni makumi mashanu. Kuzia nesho nyaya iyi, Marvelous Mchanga nyawuye we Studio 7, abata Muzware Chirima kutitinzwe zizere.
Kuchaina nduku gara kuuan, ahube University of Technology, muuan chemchem. Zinu wazombo chinji, kubapa kango otanga lockdown, tukutono juju, kuita we, chikafu chetagu tengila pashko. Endi changa chiri kuuya tijingo tengo uzakanaka, nima same prizes. But you find kuti, iko zino manjika, chikafu chaku dura. Ma prizes are quid. Maria nda nchida pamwezi, kuti ndi tenge grocery rank every month. I think da kutoda Maria twice or thrice, kuti ndi kwanse kuwana chikafu chinonji raramisa kwe month.
Tipo onorondo yekuti wakashika sei iko kwa uri tichona kuti chirwere chekorona chakatangira ikoko kuwan kwa muri.
Inini ndakauya kuno kuwan 2016 ndandiri kudzidza pachikoro pandiri panapa pa Hubei University of Technology ndanchita economics and trade. Ndakabva ndapedza musi wa 9 January ndopandaka graduate. Tiango pedza ku graduate avano vakawanda vakutogadzira kuya kumba vamwe vanga vatosimuka vatoenda kumba but vamwe tatichiri muno muchaina ndopa zvakabva zvanyanya kuita serious ma airports bavarwa iko zvino hapana kana maplane ari kufamba chero ma train haukwanisi kuenda kana kupi especially wese isusu titori kuwana kwacho hapana kwaunokwanisa kuenda the only thing chaunokwanisa kuita kungogara uri mumba nekudya nekurara chero patinobuda chinotenga chikafu panze unotofanirwa kuti upfeke mask.
Pane vamunoziva here vekumusha vakabatwa nechirwere ichochi?
Tena mwari zvedu sofa panawe kuZimbabwe watata kana munhu akabatwa nechirwere ichi.
Shuwiro yako ndeyeyi?
Shuwiro yangu really ndeyekuti tikwanise kubatsirwa. Vari kumba tinotaura navo, you know, and they are doing all they can kuti tikwanise kuti even though tiri mumba tikwanise kunge tichidya ugare usina kana stress. Chakunetsa manje ndechekuti zvinhu zvakudhura, chikafu chakudhura. Ndichitaura nekuda so I'm not talking only about students because tine vamwe vanhu vamba vachishanda vanga vari kumabasa vanga vachishanda vachizvichengeta nemari yavanenge vawana kubasa ikoko but you find kuti vanhu ivavo vezvisunga havasikuenda kubasa vakangogara mudzimba mari yavanga vachishandisa imari yavanga vachikwanisa kushandira. Saka chikumbiro chedu ndechekungoti kana dei kwae zvaikwanisikawo kana kuti kuhurumende uku vakangokwanisa kutibetserawo kana nemari yongosvikirawo kana kuZimbabwean embassy muno muchina zvinenge zviri nani. People are suffering out there. Unotozoona kuti umwe munhu anogona kutozozvinzi afaka not because of the virus but because kuti munhu anga achitoshaya kana chikafu chekudya. Tine vanhu vandiri kuudza vanga vachishanda havana kana mari iko zvino vakangogara kwozoita mamwe mastudents ekuti they were trying to make ends meet vanga vasingatombowani mari kubva kumba vanga vachitoita zvekungoshanda zvezvo zvekuti ari kuenda kuchikoro achingoitawo zvekungobata bata teaching as a part-time job vachikwanisa kuzviriritira but right now manje tine situation yatakatarisana nayo there nothing ende zvinhu zvakudhura.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reWuhan muChina Muzvare Blessing Chirima vachitaura naMarvelous Mchanga nyauye weStudio 7. Munhau dzemitambo, Harare City Council inoti yave kugadzira nhandare dzose mushure mekunge CAF yazivisa kuti Zimbabwe haichatambirwe nhabvu nekuti nhandare dzacho hadzina kukodzera. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri nemutauriri wekanzuru vaMike Uchideme.
Inyaya yekuti shungurudzawo seguta kuti mastadium edu haasati asvika pamastandards anodiwa neCAF. Asi iko zvino tiri mushishi rekugadzirisa nhandare dzedu kuti dzinge dzichisvika panodiwa kuita kuti dzinge dzitambirwaeau. Iko zvino gwanzura yakatanga kutogadzirwa urufaro tiri kugadzira tapedza kugadzira mastadium iwayo chazoenda kudziva rasekwa kugadzirisa futi kuti dziva rasekwa inge ichikwanisa kunge ichitambirwa mitambo yenhabvu.
Tinoona kuti vekafu vakambouya munyika vachiongorora nhandare vakasiya vakomekedza kuti dzinge dzichigadzirwa. Chii chakaitawo kuti munonoke kutora matanho?
Dambudziko ratinogara tichema naro vakanemiri ndiro rimwe chete iroro rekuti panenge pasina mari. Inyaya dzemari dzatinenge tichingotaura mazuva ese kuti hapana mari dai vanga vabhadharawo mari zvingebhataka michero kukanzuru kuti masevhisi ese ange achigadzirisika achienda mberi zvakanaka.
Hapana here homwe inonangana nenyaya dzezvemitambo idzi?
Homwe inenge iripo kukanzuru ndiyo inenge isina mari yapinda nekuti vagari vanenge vasina kubhadhara mari zvavanofanira. Iyezve tinotarisira kuti tinge tichiwana sapoti kubva kumapazi ehurumende anoitawo nezvemitambo asi mari inenge isipo. Iyezve tinotarisira kuti even ivanasi vachona nana PSL vange vachiuyawo nemari dzekubatsira kuti mastadium anga achigadzirirwa zvakanaka nekuti ndivo vanoona nezvemitambo yebhora.
Tanzwa kugwanzira kuti magadzira zvinhu zvakaita semasiwa nezvimwe zvakadaro kurufaro idambudziko ripi?
Tichangosara ndechekuti nezvitigadziri machenuru matsva tivandudze maservices ese aripo paru stadium.
Munotarisira kuti nhandare dzenyu dzinge dzapera kugadziriswa riri zvekuti mitambo ingadzoka munyika.
Panotanga mitambo yePSL dzikatarisira kuti rufaro inenge yakushanda, patinozosvikawo pasecond half kwanzira inenge yakushanda.
Tichitarisawo mashandira amunoitawo nebazi rezvemitambo netsika, muri kudyidzanawo zvakadii?
Tinotarisira kuti iko zvino izvi munhu wese akuziya dambudziko ririmo munyika.
Tashika kumagumo ichirongwa chedu tokusiyai na Gibbs Dube munhau dzeEastNdebele.
Sokusikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Sisa Washington, D.C.
Hola mngela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 26 Nhlolanja 2020 ngoGibbs Dube. Endaweni zethu lamhlanje.
At the moment we have not been approached by Zifa to say whether or not they will need our help.
Okangathisi abezifa abakakhulumi nathi.
Ilizwe leBotswana lithi lizavumela iqembu lama-Warriors ukuba lidlale imidlalo yalo elizweni leli kulandela ukuvinjwa kwenkundla zemidlalo eZimbabwe inhlanganiso yeCAF.
Uhulumende lo okhokelwa nguMnangagwa usephelelwe ngembono because umuntu weZimbabwe wonke uyadibeka akalayo imali yokuthenga izinto ngentengo edulayo.
Uhulumende uthi usesungula amavinkili okuthengisela abezomvikela ukudla lezinye indingeko zempilo ngentengo ephansi.
Khathesi uhlupho olukhulu ngolwezimali izakhamizi kasibhadali.
Ikansili yedolobho lakobulawayo isizasebenzisa umthetho omutsha ozakwenza izakhamizi zihlawule imithelo ngemfanelo. Bayakhala abadabuka kweleZimbabwe abahlala kwele China okuqhamuke umkhuhlane we-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amalunga edale lePhalamende kweleZimbabwe afuna incazelo kumphathi ntambo obona ngezemidlalo uNkosikazi Kirsty Coventry kulandela ukuvinjwa kokusetshenziswa kwenkundla zemidlalo okwenziwe yinhlanganiso yeCAF ethi zikusimo esibi. Ilizwe leBotswana lithi lizimisele ukwamukela iqembu leZimbabwe nxa lifuna ukudlalela imidlalo yalo elizweni leli. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Idale lePhalamende kweleZimbabwe licunulwe ukuthi iqembu lesizwe lama-Warriors kalisavunyelwa ukudlalela enkundleni zonke elizweni. Abamele indawo ezitsheneyo bathi kumele kukhulunywe ngodaba lolu ngokutshetsha ngoba kuyayangisa ukwenzakale elizweni. Kaselelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loCoventry obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Inhlanganiso yenguqu eyeCAF ithi inkundla esigoqela iRufaro, National Sports Stadium kanye leBarberfield Stadium kazilungelanga ukuthi kudlalwe imidlalo phakathi kweqembu lama-Warriors lamaqembu akwamanye amazwe. Lokhu kutsho ukuthi iqembu lama-Warriors sekuzamele linxikilane lentshantshu ze-Africa ama-Desert Foxes awe-Algeria ngenyanga ezayo kwelinye ilizwe. Isikhulumi senhlanganiso yenguqu kweleBotswana eyeBotswana Football Association uDumo Mpatane uthi ilizwe lakhe lizimisele ukwamukela eleZimbabwe.
At the moment we have not been approached by Zifa to say whether or not they will need our help.
Okangathisi abezifa abakakhulumi lathi kodwa uma befuna usizo lwethu ngilethemba lokuthi sizakwenza konke okuselakalayo ukuthi bathole lonke uncedo.
All the assistance.
Umphathani uthi noma nje bengakhulumisananga lenhlanganiso yeZimbabwe Football Association izifa phezu kwalolu daba, inkundla ye-Obet Chulume edolobheni leFrancistown ikusimo esihle sokuthi kudlalelwe imidlalo yenguqu enjengaleyo engaphansi kweCAF.
Well, you obviously know that there's Francistown Stadium which is closer to
uzakwazi ukuthi kulenkundla yeFrancistown eseduze lakobulawayo ngenyakatho kwelizwe eseduze lomngcele weZimbabwe. Kodwa ngokutsho njalo noma yiphi inkundla.
Owake wadlalela iqembu lama-Warriors uFabian Zulu osehlala kweleBotswana uthi kaboni enye inkundla engcono engasetshenziswa eZimbabwe edlula eyeFrancistown.
EFrancistown ilakho ila everything and ungakhangela futhi
Francis Town seduzane lasekhaya, and that and ngakhonoko nje it will be easy for ama supporters ukuthi bakwanise ukugibela bazobukela igame yankona. And then again ukhayela lapha eFrancis Town labantu bakhona abavele ekhaya baningi kakhulu.
Isikhulumise inhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela uJele Studio 7 ukuthi amazwe wonke angumakhelwane azafakwa emqondweni ngesikhathi kudingwa ukuthi ama Warriors leAlgeria azadlalela kuphi.
UGwesela akatsho ukuthi sebelobele incwadi iCAF kumbe hhayi becela ukuba bexolelwe okwesikhatshana besalungisa inkundla zemidlalo eZimbabwe. Ngingumathini Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisakron kwele Botswana.
Uhulumende uthi usesungula amavinkili okuthengisela abezomvikela abagoqela abacuphi, amabutho lamapholisa ukudla lezinye indingeko zempilo ngentengo ephansi. Isinqumo lesi siphume emhlanganweni wedalela abaphathintambo bakahulumende elecabinet lamuhla. Umphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano lo ukuthi akulalutho olumangalisayo kumbe olubi ngenyathelo leli ngoba kuyinto eyenzakala emazweni amanengi. Uthe njalo uhulumende kajonganga ukwehlukanisa abantu kodwa uzama ukunakekela abezomvikela. Wengeze wathi amavinkili ohlobo lolu ake abakhona. Ikabinethi kweze njalo intengo abalimi abathengisa ngayo umumbu yaya ku 6558 itani eyodwa. Wathi itani yamabele yona ikhuphuke yaya ku 7260. Ukusungula kwezitolo zamabutho lezi kuza ngesikhathi kulokusilela kwempuphu elizweni njalo abantu abaningi bekhala ngokudilika komnotho. Abanye bathi uhulumende engabe ezama ukuthabisa amabutho ngoba esesaba ukugenqulwa embusweni njengomnumzana Robert Mgabe. Untu ngabele Ngomo weStudio 7 uxoxe ngodaba lolu locubungula ezombusazwe ezimele yedwa umnumzana Senzele Ntebele.
I think kuthengisela sobala ukuthi uhulumende lo okhokhela umnangagwa usephelele ngembono. Because umuntu weZimbabwe wonke uyadibeka akanayo imali yokuthenga izinto ngentengo edulayo. So nxa sike sithi bezavula amavinkili amabutho kuzayenzakalani emapitsheni ebantwini bonke abasebenzela uhulumende. Nawo wonke umuntu nje weZimbabwe because asikhoqali ukuthi wonke umuntu kasebutho. So yindlela nje abagengisela ukuthi mhlawumbe abebutho babe bebesabisele ukuthi bangayekela ilingisa izinto bazathatha umbuso ngodlame. So ngibona ngani it's just a short term solution engasoze ibafikise ndawo.
Ngamanye amazwi njengoba usitsho nje kungaba kuyikwesaba lokhuya okwenzakala ngo-2017 lapho uMgabe ahluthunelwa khona intambo libutho.
Ye ngoba ungananzela ukuthi abantu abaningi bathole njini eZimbabwe imali yabo abayiholayo ayanelisi ukuthenga into eziningi. So kuba yi-security threat ukuthi amafetha ekhale ngokuthi imali yakumlutshwana. Kodwa-ke kungenza futhi ukuthi kube le-corruption enkulu kakhulu because that means ukuthi mina nxa nginomngane wami olisotha ngiyenelisa ukuthi nginike imali ehambe ngivela kuleso sitolo. Okuthenzela ukuthi amasotha sengaqala-ke ukuthi mina ngingafuna ukuthenga into ye-$5 ethi hayi ngingafuna ngithenge $5 when I need a $2. So ba-create i-system ezayenza kube le-corruption ezayenza amasotsha ekhanya ngani angcono kulabanye abantu. But bamele bakunanzelele ukuthi amasotsha akaphileli ukudla kuphela. Bazayenza yini izikolo zamasotsha? Bazayenza yini izibhedlela zamasotsha? So it's just a short-sighted, short-term project engasoze kuyahambise ndawo.
Ohulumende abanguntando kayiphikiswa bavame ukuphila ngokwehlukanisa abantu okuthiwa yi-divide and rule. Kungaba yikho yini okwenzakalayo lapha?
Lapha ngingakutshela nje ukuthi umbono wabo lowo awusoze usebenze ngoba amasotsha aseze ephile ngokudla kuphela. Labo balabo mama abafuna ukudla baningihlobo ezifuna ukudla.
Umnumzana Senzele Ntebele ucubungula ezombusazwe. Ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Ngomo weStudio 7 ekoBulawayo. Odabuka kwele Zimbabwe uNkosazana Blessing Chirima uthi uthwele nzima labanye bakhe abase Wuhan kwele China oqhamuke umkhuhlane we coronavirus. uchirima uti sebele sikati esite bevalelwe ezindlini kuleyo ndawo. Ngakho sebephelelwe imali yokuthenga ukudla lokunye okusetshenziswa nsuku zonke. Uthi baningi abadabuka eZimbabwe abakusimo esifana lesakhe, ngakho ke bacela ukuthi uZulu abadumezele imali ukwenzela ukuthi bathenge ukudla. Ilizwe leChina lavimba zonke indawo eWuhan lapho osokulabantu abaningi abalomkhuhlane osubulele abantu abedlula inkulungwane ezimbili. Uchirima utshele umsakazo weStudio 7 ukuthi kuzima ukuphila kuleyo ndawo.
The situation really, I can say, is really tough for the students in Wuhan. Not only us, the students, but for some other Zimbabweans also, our fellow Zimbabweans who have been working here in Wuhan. They have been working for themselves so that they can cater for their food, stuff, and some other things. But you find out that now it's difficult for them. They are not working.
Isimo sibi kakhulu lapha kithi esifunda eWuhan. Njalo labanye abadabuka kwele Zimbabwe abahlala lapha. Kunzima kathesi ngoba abasebenzi, ngakho ke kunzima ukuthi bathenge ukudla. Njalo lokudla sokudula.
For some other countries, you can see that they are receiving help from their government and from maybe their fellow countrymates, I can say. So, yeah, if they have such kind of help, I can say we really thank God for them because it's really helpful.
Kulabanye abantu abathola uncedo kubohulumende babo. Kungcono lokho. Thina kasitholi lutho, sithole nzima. Kungaba ngcono singathola uncedo ngoba sokudula ukudla lapha, kasila mali yokuthenga ukudla njengoba besiphila ngokusebenza endaweni ezishiyeneyo.
And it was good before, it was good because before things were really cheap like foodstuffs, but now you find that foodstuffs are very very expensive.
Unkosazana Blessing Chirima uhlala eWuhan kwele China, sixoxela ekuleyo ndawo. Ikansili yakoBulawayo isixoxisana lezakhamizi zeleyo ndawo ngomthetho omutsha ogoqela ukubhadala izikwelede obizwa ngokuthi i-credit control and debt collection. Ikansili le ithi lomthetho uzancedisa ukuba benelise abantu ukuthola imali, yenelise yona ngwayo ukuthola imali ngesikhathi esiqondileyo kuzakhamizi. Ubathabile Masuku kusethulela lolu daba.
Kodwa izakhamuzi kaziwuthakazeleli umthetho lo, zisithi ikansili isanda kukhuphula umthelo wokubutha izibi owamanzi lokunye isilinganiso sokufika phose inkulungwane ekhulwini i-700%. Loba kunjalo iziphathamandla zekansili zithi umthetho lo uza kwenza kube lula ukuthi abantu babhadale izikwelede abazaziyo ngendlela ebalulekileyo.
So ekhamba lapho ukuthi sizazihlala njengezakhamuzi ukhansili usendayo i-credit policy document, right? Esitshela ukuthi nxa ngithengaba lesikwelete kuyini okwenzakalayo ngezikwelete zonalezo, njalo yena ukhansili kuyini angakwenza ngesikwelete zonalezo. Twenty-one, njalo laba abathengisela umthetho kakansili, twenty-one kukhansili. Isikhathi esiningi sasisebenzela eminyameni, uzumuntu esithiwa khona kunesikwelete se-2 months.
Ukansila sikhululekile moyo uthi umthetho wezikwelete lo wenzelwe ukuthuthukisa idolobho lakoBulawayo.
Ngizakhuluma nge-credit policy. Iyananzelela ukuthi abantu asebekhulile aba-above 70 bethu ukuthi iyabaphungulela imali ye-rent ngoba inanzelela ukuthi abantu labana banjani abasasebenzi. Njalo iyananzelela abantwana abazintandane abathiwe ngabazali ukuthi iyabakhangela incedise ukuthi bakhitshelwe i-half yama-rate abo. Iyananzelela njalo abagogo. Ibuye incedise ukuthi ikhansili iyanelise ukuthola izimali zama-rates kuzakhamizi ngendlela yokuthi iyabe ikhuthaza yona yodwa ipolisi yona leyo. Ngibona ngani ipolisi encedisa ukuthuthuka kwaBulawayo.
Unkosikazi Sikhangele Njowu unobhala kukhansili yakoBulawayo uthi abantu babhadala nzima imithelo yekhansili ngenxa yokugugudeka komnotho, ngakho ke umthetho lo uzabanceda kakhulu.
Okay.
Kathe sihlupho olukhulu ngolwezimali izakhamizi kasibhatali and ngase sikusikhathi sokuthi imali yethu iphela amandla nsuku zonke. Izikwelede nxa zihlala isikhathi eside zenza kube nzima ukwenza inhlelo zonke esiyabe sizidelile njengobulawo. Olunye udlubo olukhulu kathe singolwamanzi. Siyacela ukuthi izakhamizi zizame ukulondolozana lawa malutshwana esilawo.
Omunye wezakhamizi zakoBulawayo u-Elderman Ephraim Ncube uthi abantu kabasoze babhadale izikwelede ngoba abaningi kabalamsebenzi.
Kule mbuso enjengokuthi khona abantu abadala kujwese imali entsha kumbe irenti entsha bona bangabhadala ihafu ihafu ibhadale i-city council. Mbone ngane ebantwini abadala kuzima kakhulu. Ngoba nxa sitsho abantwana abadala kasitsho abantu abadala kuphela. Abanye bakhulile bayizilima, abanye bevele akula lutho abangalwenza vele. Labantwana bakhathesi, I'm sorry to say this. Abantwana bakhathesi bangahamba batsholobela kumbe kuyiwe eGoli khona kababuyi. Right umuntu omdala usele endlini kulana zafe.
Kulabanye abasole umthetho kakhansili besithi kulendawo lapho umthetho oxega khona onjengakuba nxa uvalelwe amanzi akula sikhathi esisobala esifakiweyo esokuvulelwa impompi zamanzi nxa usubhadele isikwelede. Umnumzana Thembelani Dube uthi uyaxega umthetho omutsha lo.
I think nxa sikhangele i-policy leyi ilezindawo ezingantwa zilama-witnesses. The issue ye-reconnection of services. So akula time frame ukuthi kuza-reconnectwa after how long. Ngoba ukuthi umuntu abe asuthiseke kuthatha isikhathi esinganani. So kusezingantwa i-policy leyi yatho ukuthi specifically umuntu engadipoza how much ayivulela within 12 hours or avulele within 8 hours or so. So kumele be specific i-clause yam, clause 76 lwani. Sibe sesikhangela futhi ukuthi umuntu ongabe valelwe engasale ephambanisa mhlawumbe ukuthi azame ukuzivulela. Usengafindiswa kakhulu laphana. So khonokana kumele kube specific ukuthi iyabe temper lani ngoba i-stop cock mbimitha into yabe zithengele yona nalani. Especially emayadini la matsha njengabophumula South, izinto eziningi siyazithengela. So ukuthi ubuze ukuthi kona sengithembe ngiyabe ngithembe lani okungo.
I-council yakoBulawayo ithi ilakho ukuthola imali yezikwelede ngokusebenzisa umthetho lo, okuveza sobala kusiqa sokungamashumi ayisithupha lantathu ukuthi umuntu ulakho ukukhulumisana le-council nxa esehluleka ukuhlawula imithelo avumelane lomansipala indlela yokubhadala izikwelede. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ku-Live Talk namhla sixoxa ngesinqumo se-Confederation of African Football esokuthi akusamelanga kusetshenziswe zonke inkundla zenguqu kwele Zimbabwe. Ngenani kuhlelo ke ngo-8 p.m. ntambama. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington D.C. Singakayi esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezijiyeneyo ezivela kwamanye amazwe. Owayengumongameli wakwele Egypt uHosni Mubarak ungcwatshwe namuhla eHeliopolis duzane ledolobho leCairo. UMubarak owasuswa esikhumbusweni ngoZulu ungcwatshwe njengomuntu owayekubutho ngoba kade kulabantu abebutho abaningi. Ukanye ngazani ubehlonitshelwa ukuthi waba kubutho hathi ukuthi wayekhokhela ilizwe leli okwesikhathi eside. Wasuswa embusweni ngomnyaka ka-2011. Umongameli Abdel Fattah el-Sisi uhambe emngcwabeni lo okwesikhatshana. Abemele inhlanganiso ezijiyeneyo kwele Tanzania bathi bahlutshwa yikukhahlanyezwa kwentatheli zindaba u-Eric Kapendere osanda kukhululwa entolongweni. Wayebotshelwe ukuthi wayengabhadali umthelo welizwe, wayesebenzisa imali okungekho emthethweni njalo wayekhokhela abantu abayizigebengu. Ibandla le-MDC selixothe umeya wedolobho le-Victoria Falls, umnumzana Somvelo Dlamini, obotshelwe icala lenkohlakalo kumaviki ambalwa edluleyo. UDlamini ubhekane njalo lelinye icala lokuganga lomfazi womnikazi. IMDC ithi ixothe uDlamini ngoba wayala ukulandela isinqumo sebandla esokuthi wayevele engamelanga ancintise esikhundleni sokuba ngumeya. Ibandla leli lake lamxotha njalo uDlamini kodwa labuya lambuyisela esikhundleni sakhe. Kodwa kulandela ukubotshelwa inkohlakalo yiZimbabwe Anti-Corruption Commission, IMDC isilobele uDlamini incwadi njalo imazisa ukuthi usexotshiwe ebandleni kanye lasezikhundleni zokuba ngukansila lomeya. Sixoxe lomgcini sihlalo we-MDC enyakatho yemandebeleni uMnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Kuliqiniso enkomo ukuthi ibandla selibhalele umnumzana uSondelo Dlamini incwadi yokumtshela ukuthi akaseselilunga lebandla le-MDC. Namupha njalo izizathu ezenze ukuthi khona kube njalo, okuyizizathu azaziyo umnumzana uDlamini. UDlamini uthe engena ukuba ngumeya ngo-2018 ungene ngemva kokubana wake wa-aplayela epartini ukuthi yena ufuna ukuthi abe ngumeya wabefolo. Iparty yasimbiza kuma-interview kwaba nguye labanye bewayenzile lawo ma-interview iparty yasiphuma le-candidate engayisiyo Dlamini ukuthi abe ngumeya wasefolo. UDlamini waqhubekela phambili sebenza kanye namanye amakhansela ukuyaphikisa lokho okwakukhulunywe yiparty. Nxa umuntu esefike kulevu yona leyo kutsho ukuthi kasela muntu amlalelayo epartini, and iparty omunye lomunye uyakwazi ukuthi iparty iyafana nje lomuzi, akukho muzi ongelamthetho. Umuzi lomuzi unomthetho wawo okufuze ukuthi khona omunye lomunye ofuna ukuhlala kulowo muzi itholakale ewulandela.
Siyazi ukubana uDlamini ulamacala asemthethwandaba, sikhuluma nje uke wabotshelwa icala lenkohlakalo kusikhatshana esedluleyo. Kanti umangalelwe njalo ngomunye owesilisa othi ubeganga lonkosikazi wakhe. Ayisikho yini elimxotshele khona lokho?
Hatshi, asingeke sathi lokhuyana yikho okwenze ukuthi simxotshe. UDlamini uxotshelwe ukuthi kalalelanga isinqumo esaphiwa yiparty. Yikho okwenze ukuthi uDlamini exotshe. Kona lokhuyana kungabe nje kwenze kwabalula kulaba bonke abantu akade besithi isikhathi sonke lesi njengeprovinsi indaba umuntu lo lokhu limprotectile. Kwasokusika lula ukuthi hayi anti liyambona umuntu wenu ukuthi wenza njani. Umuntu wenu kathesi seyangisa ibizo leparty. But ayisikho sibisibile singakuthi yikho okwenze ukuthi exotshwe lapha.
UMnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumgcini sihlalo webandla le-MDC enyakatho yemandebeleni ubekhuluma ecingweni loNtukameli Gomo we-Studio 7. Sehlulekile ukukhuluma ngodaba lolu loMnumzana Somvelo Dlamini. Inhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli eyodwa elabantu abayisithupha idinga imali engaba zinkulungwane ezine namakhulu amahlanu $4,500 ukuziphilisa ngenyanga. Isiphathamandla sale nhlanganiso uMnumzana Comfort Mutshekeza utshele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi imali le ngeviki yonale esikuyo kuphela njengoba intengo yempahla ikhuphuka mahlayana.
Kathesi angila figure off hand sengiphume ehofisini, but seseduzane le-5,000 kathesi ikuma-4.5. Ibasket le ikhangela imuli yabantu bangu-6 and iyabe ikhangela ubaba lomama labantwana bangu-4. Ibasket le ikhangela ukudla ikhangela inkuphu, sikhangela isinkwa, sikhangela lochago lwethi lamahlamvu, sikhangela lama-rentals ukuthi normally basket lay ikhangela ifemily ehlala edorobheni ukuthi bazafuna ukuthi ihlala indlu sibanike indlu at least 3 rooms bebhadala irenti. Sikhangela futhi ukuthi abantwana babefunda esikolweni sokuthi abagadi, umuntu ogadayo ngubaba kuphela.
Ngezenye indlela ingaba phezulu kulalokho.
Ye, ingaba phezulu nxa sizakhangela ukuthi at least kugada ababili abathathu.
Inombolo lezi lizithatha njani?
Yeah, abantu iqiniso sebethenga kuma black market. But akukhali kakhulu ku black market. Into etholakala ku black market kakhulu into njenge petrol iyahlupa etholakala ye. But into njengabo pupu lalani iyatholakala here and there. Inamba yabathenga ku black market ilutshwana compared kubathenga kuma formal stores. You will not kuthi black market yalapha. Kathesi is cheaper than kumastolo. Ngezimbabwe imali iyaswelakala in terms of illiquid money. Abantu abaningi bathenga ngamaswipe, bathenga ngama-eco cash. So laba abathengisa kumastolo bayavuma ukuthi umuntu azoswipe azosend i-eco cash. Bathengisa ngentengo ephezulu. But abathengisa phandle laba ku-black market. Bathengisa ngemali ephansi but abafuni imali lezi zokuthi uyabe uswipe or what you can call electronical transfer. Bakhangelela imali ngokwayo and iyabe ichiphile. Ngiyakunika umzekeliso yokuthi isinkwa abasithenga phandle kade sibasithenga nge-$16 abasithenga emashop ku-formal market besithenga nge-$23 eco cash.
Lo ngumnumzana Comfort Mthekeza isiphathamandla seConsumer Council of Zimbabwe bexoxa ecingweni losithandekele mhlanga weStudio 7. Udaba lwethu lokugcina umculi weZimbabwe uNomuntu Mathamsanqa Mkhwananzi odume ngegama lokuthi ngokwali wenza izimanga kuzwekazi leAfrika kuzwekazi leEurope lapha ahlabela khona aphinda agide okukholisisa abantu uyezothisa sibanda usethulela lolu daba.
Unyawula milolo, unyawula milolo, unyawula milolo likanyana. Unyawula milolo, unyawula milolo likanyana.
Ugcwele kumaphephandaba lakumabona kude bebabaza ukucula lokugida kwakhe uNkwali. Dibadiba laye ke umagagisa esikoleni naseCzech Republic ePrague.
Ngihamba lesho ukuthi ayimara Africa siqalise ngoDisemba. So support amazwe njengamaningi khona phe Europe, Austria, Germany, Switzerland, lase Czech Republic. So yishow lama artist achiyeneyo avele emazweni achiyeneyo Africa.
Iqembu asebenza lalo uNkwali lilamalunga amaningi avele emazweni achiyeneyo enza okwehlukeneyo ukujabulisa abantu.
Yena ishow ibizwa ukuthiwa iMother Africa Circus ilamazwe amaningi avela khona avele Africa achiyeneyo. Sile Ethiopia, Zimbabwe, South Africa, Tanzania, Kenya. So kule live band and then kula ma acts achiyeneyo awa acrobatics ayenziwa abanye bonke lapha. So mina kushow ngiyahlabela le band ngiphinde ngigide. So kule mgide echiyeneyo futhi e-South Africa, e-Ivory Coast. So senza konke khonapho leminye imigido yaseZimbabwe.
Ngaphandle kwalo mcimbi yacula kuwe e-Mother Africa, uNkwali wenza njalo imicimbi leqembu lakhe.
Ya, nxa ngingekho Mother Africa ngilama-shows engiwayenzayo khonapha e-Germany, lase-Austria, lase-Czech Republic. Ngathi nje kuma-Schengen States. Jikelele mostly I'm in sense I'm singing uNkwali le band lapho ngabe sisenza ke ezama izingoma senza eyami show.
Ukhanya abantu abaningi bayamthanda uNkwali njalo osekelwa lithola kuzekazi le Europe lukhulu okumangalisayo
bayasithakazelela kakhulu. So yikho kwenza ukuthi sithole amathuba amaningi nemisebenzi ethe xaxa ngapha ngoba bayayidlala lemculo yethu kuma radio stations abo. Ayekhaya njengoba sibona isimo kathi zonke izinto zinzima. Ama-artist asindebeleni asitholi kakhulu ama-platform ezintweni eziningi. So yikho nje isikhathi esiningi that sithola nalamathuba ngapha siwasebenzisa.
uNkwali uledlade lakhe lembobi elithiwa Sithokozile elatshisa okwamagama. Okwamanje upheka elitsha elilo lesibili elivutha amalangabi.
I-albhamu yami entsha ethiwa Themba elingoma izabe lingoma ezingu-8 ayi isiredi nje eminyangeni ezimbala iyabe siphumile ndizayikholisa.
Imicimbi yeMother Africa iqale ngompalakazi nyakenye njalo ikhalelwe ukuphela ngenyanga ezayo. Unkwali uti kadlali yena usemsebenzini.
Umanifula tela wangu yibo aba pete mpendulo zesizwe. Hai, umanifula tela wangu yibo aba pete mpendulo zesizwe. Wole na lizo kala kubani na maye lizo buza kubani na.
Mele Studio 7 inapa ke Czech Republic igama mu Ezra Jesus Bani.
Libathethisa libabiza magama.
Ye lamhla ke sima lapha ke ngomculo kaMkhwali singakafisuke enkundleni sike silichayele konoku kuyokuncane ikade silakho lamhlanje. Kwaye ngale sikhathi sethu sesihle kumangoyi. Wolivalise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Zezimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.